Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, nyamavhuvhu 13, 2019. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inocherechedza zuva remauto mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikumbirisa veruzhinji kuti vasaita mhirizhonga munyika.
Bunduro remutemo yeZimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achiparidza. Section 59 inotendera muZimbabwe wose kuti kana achinge asvika panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu achindifadzi, imvumo yake, ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupetition.
Vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi nekuratidzira nemusi wechishanu vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Zvinhu zvoramba zvichinetsa munyaya dzeupfumi kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kugadzirisa zvakanga zvaipa muhurumende yavaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varumbidza mauto nekuchengetedza kwaari kuita runyararo munyika. VaMnangagwa vakurudzirawo veruzhinji kuti vasaite zvemhirizhonga pamwe nekukonzera kusagadzikana munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitara pamhemberero dzechimakumi matatu nemapfumbamwe dzekucherechedza zuva remauto kubva Zimbabwe yavana kuzvitonga, mutungamiri wenyika uye varivo zvakare mukuru mukuru wemauto munyika vaEmmerson Mnangagwa varumbidza mauto nebasa raanoita mukuchengetedza runyararo munyika. VaMnangagwa vati mauto emunyika ari kuita basa guru kwazvo mukuchengetedza runyararo, mutemo pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu munyika. Vatora mukana uyu kukurudzira veruzhinji kuti vasapandukire hurumende yavo.
Let me appeal to all Zimbabweans to cherish the peace.
Regai ndikumbire zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe kuti zviyemure runyararo rwuri munyika yedu nhasi. Tinofanira kungwarira pamwe nekuramba vamwe vari pakati pedu vanoda kuti veruzhinji varambe vachitambudzika kubudikidza nemhirizhonga kusabatana pamwe nekusagadzikana munyika.
Mashoko avaMnangagwa aya anouya apo MDC ichiti charatidzira muHarare nemusi wechishanu svondo rino, ichiti haisi kufara nekusamira zvakanaka kwaita upfumi hwenyika. MDC inoti haisi kufara nekubirirwa kwainoti yakaitwa musarudzo dzegore rapera, kunyange hazvo komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakati vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo idzi, izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court. Mashoko avaMnangagwa aya atsigirwa no mwa yenda kumhemberero idzi vaitai mapani avo vati vanotsigira bato rezanu PF. VaMapani vatidai pasina zvakaitwa nemauto mukuratidzira kwakaitika muna nyamavhuvhu wegore rapera pamwe nemunandira wegore rino. Veruzhinji vangadai vakarasikirwa nemidziyo yakawanda zvikuru.
Kana uzoenda mune mademonstrations mamwe ari kuita ekuti propaties dzevanhu dziri kupazwa dzichididi, vatikuona vachipindira vachikwanisa kusevha kuti mai mapropaties zviri vanhu kuti ivo vari kuita chi basa ravo sevanhu vachengetedza nyika yeZimbabwe.
Asi mutauriri weMDC vaDaniel Molokele vaudza Studio 7 kuti mauto hafaniri kuita basa rawo achishandiswa nevari mune zvematongerwo enyika.
Isisu sesangana roMDC tinotsiziva kuti mauto eZimbabwe vari professional vanoshanda vachishandira ruzhinji rwenyika. But kune masituations where tinoona ame ichishandisa nemapoliticians and ndozvo atisingafariri isusu seMDC kuti dai ame inoramba kushandiswa nemapoliticians. So hurumende yeMDC ticha make sure kuti ame haishandi nemapoliticians, inoshandira ruzhinji rwevanhu veZimbabwe.
Munanyamavhuvhu gore rapera pane vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa nevari kufungidzirwa kuti masoja. Nhasi mauto aratidzawo veruzhinji ndege dzehondo dzemhando yemahawks dzavasati vamboratidzwa kubva nyika yawana kuzvitonga. Pamhemberero dzanhasi vamunangagwa vapawo menduru kumasoja akabatsira vanhu vakakanganiswa nemafashama emvura kuchimanimani ecyclone Idai. Vatiwo hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuti iwedzere vari muchiuto mari dzemihoro, vachiti mauto ari kuomerwawo neupenyu sezviri kungoitawo ruzhinji kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Vashorawo vemabhizimusi vari kutora mukana wekusamira zvakanaka kweupfumi pari kuitwa chirongwa cheausterity kukwidza mitengo zvinhu zvisina tsarukano. Vatiwo hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori munyika, vakati hurumende yavo haisi kuzozeza kusunga vese vari kuita zveuori. Papedza vamunangagwa kutura mashoko avo, veruzhinji vazosara vachivaraidzwa nevaimbi vakasiyana-siyana pamwe nemutambo wenhabvu pakati pechikwata chemauto emuno neekulesutu. Mhemberero dzegore rino dzaitwa pasi pedingindira rinoti ZDF Guaranteeing Peace and Security for National Development. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichere panyaya yezuva remauto, vamwe vari muchuto vanoti zvinhu hazvisati zvashanduka munyaya dzemararamiro avo kubva pakabviswa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Atha Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vari muchuto ava vanoti vanga vavimbiswa zvinhu zvinosanganisira kuwedzerwa mari dzemihoro, kuwaniswa nzvimbo dzekugara pamwe nekuwaniswa zvekufambisa kuenda nekudzoka kumabasa. Mumwe musoja wekukamba yekumagunje uyo anga ari muchinoi vachipemberera zuva remagamba, uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Yanga, anoti pane zvose zvavakavimbiswa hapana chatichaitwa. Yanga anoti vaitarisira kuwaniswa nzvimbo dzekuvaka dzimba pamwe nekupiwa zvekufambisa sezvaiitwa nguva yakare.
Kufaza hapana chatichashanduka kubva pakaitika zvatakaita, because taitarisirawo kuti pane zvakavimbiswa tichapuwa masitendi, tichapuwa mabhazi ekuti tiendese kumabasa. Kuwedzerwa kwemariwo kuti mari ingawedzere kana kupuwa nemamwe mainfom, but hapana chatichachinja, zvichingori zvimwe chete chaita kubasa kana kuti pamararamiro atiri kuita.
Mumwe musoja wekukamba yeziya papa moyo iyo yaizivikanwa kuti Sirisiri Airbase, uyo asina kuda kuzivikanwa nezita rake, anoti kurarama kuri kuita masoja kuri pachena nekuda kwenhumbi dzavanenge vakapfeka uye mararamiro avo munogara veruzhinji.
Izvo kuti komunai chimwe ndinoripota zvamuri kungoona, isusu hari kwanisa kutaura zvakawanda, but muri kungozviona zvazvingori.
Mumwe musoja anga ari kumhemberero nhasi muchinoi vaGordon Pfumbidzai vanoti masoja anofanirwa kupiwa mari dzinovakwanira kuitira kuti vasapare mhosva dzekutora zvinhu nechisimba sezvinonzi zviri kuitika nemhosva dziri kuenda kumatare dzimhosva.
Kuti masoja anofanira kunge ari masoja anoremekedzwawo nenyika yese, kubvirwa mabato aanonge achifanira kuitwa nehurumende anochengetedza nyika, nekuti nyika yezvinezvi mapuraizi edu asweet zviri kudhura. Saka kana zvakadaro ndo patinopedza takuona masoja pezvera kuti adzima mudhorobhari, tetisingazivi kuti vari kuita mamudhorobhari, nokuti vanonge vasina kupfeka uniform, but vanoita mamudhorobhari iyaya, nokuti vazhinji vacho vanonge vane masks efuti vachiita mamudhorobhari nefuti. Saka zvinopedzerwa kudaro nekuti mari yavanonge vachitambira nenge rishoko.
Asi mumwe wevaimbove varwi verusunungu nenguko mudunhu reMashonaland West vaCornelius Mooni vanoti zvinhu zviri kunakira vaimbova vari verusununguko sezvo vave kuwaniswa mabasa nemapurazi.
Chokwadi ndechokuti paold dispensation ndofunga munoyeuka zvikuru kuti pati yanga isiri kuona maoko zvinhu zvatati zvichemera iye zvino tane about vanhu vangani tikati matema danda tikati mahiya tikati headman nevamwe vakazotorwa vachipinzwa kupati kuimbulaiwa vakatiwanda bati tinongoona kuti kupolitikuro yezvino ukatarisa kwane mao zvetine zvakatiwanda even ugovernment tine vazhinji vari kutorwa vachipinda mumagovernment positions kumaparastatals tine vari kutorwa vachienda kumaparastatals
hachida kukwanisa kubata mutauriri wemauto munyika vaalfios makotore kuti tinzwe kuti sei nyunyuto dzemauto aya dzisati dzagadziriswa. Mune imwewo nyaya, nhengo dzezanu pf dzinoti senator Joseph Chirongoma navafinius Makumbe vanyadziswa nekubviswa patafura yepamusoro munhandare yechinhoi vachinzi vainge vasina zvigaro. Vamboedza kumiramira kuti vasabviswe asi mapurisa esecurity neprotocol avabvisa zvechisimba. Mupurisa abvisa vaviri ava asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatore venhau anoti vaviri ava vabviswa sezvo vanga vasina zvigaro. Vaviri ava varamba kutaura nestudio 7 vachibva varamwa ndokubuda munhandare nembero dzisati dzapera. Ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Ata Chiguriwa.
MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti yamirira kusvika kwemusi wechishanu apo bato iri richapinda mumigwagwa richiratidzira muHarare. Sachigaro vechidiki mubato iri vateererai Obeisi Tole vanoti vachange vaine vanhu vachange vachichengetedza runyararo kuitira kuti kuratidzira kwavo kusaite mhirizhonga. VaStole vanoti bato ravo ratora danho iri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Asi bato riri kutonga reZANU PF rinoti rinozviziva kuti chinangwa cheMDC ndechekuda kubvisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pachigaro, avo rinoti vakasarudzwa zviri pamutemo. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi pamwe nemutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaVictor Matema Danda vanoti MDC ikaita zvemhirizhonga nemusi wechishanu inenge yazvisikira moto muziso. Asi VaStole vaudza Reichoto weStudio 7 kuti vari kuratidzira nemusi wechishanu nekuti ndiyo chete nzira inoremekedzwa mubimbiro remutemo wenyika kuti vaburitse nyunyuto dzavo.
Urongwa hwedu hwasvika padanho rekuti changosara izuva rekuti vanhu tiungane toratidzira sekutaura kwatakaita. Takatoitawo zviri pamutemo zvokuzivisa mapurisa sekutaura kwazvinoitwa. Tsamba yakanguri yaenda, ivo vakanguri vaigamuchira kududzira kuti hapana ichatimisa. Musi wechishanu, mhuri yeZimbabwe inogara muHarare nemunharaunda dziri pedyo neHarare tokusangana paAfrica Unity Square nenguva dzanai tomacha murunyararo.
VaStole, mapurisa atapindura here pane zvamakavaziisa nezvokuratidzira uko?
Ndinoda kuti ndikubatei muromo ipapo. Mapurisa isi arisi basa rao kupindura. Mapurisa basa rao kugamchira tamba nekuti mtemo unoti we need to notify them. Hautaure kuti vanofarira kuti pamvumo. Takaita sekutaura kunoitwa mtemo. Isi vanogamchira mtemo chaizvo semhuri yeMDC. Saka takatedzera zvaunoreva. Zvokuti tipei tsamba takaita saizvozvo nemazvo tsamba ikagamuchirwa.
Bato renyu zvikurimi vechidiki ndapi matanho amuri kutora kuona kuti zvapana mhirizhonga ichaitika nemusi wechishanu?
Alright, ya ipapo mubvunzo wakanaka nokuti dzimweni dzenguva chanoitika ndechekuti vanhu vanga atya kuti isingaitika mhirizhonga. Asi regai nditaure kumhuri yeZimbabwe zvazvino kuti isusu sevechidiki vebato reMDC takatora matanho okuva nevechidiki vachange varipo kuchirungu tinovati mapeace marshals. Basa ravo musi uyu richange riri kuona kuti hapana vachadyarwa pakati pedu neiro bato rinoda mhirizhonga rinova bato reZANU PF. Saka vachange vachiona kuti vanhu vari kufamba muri munyararo uye vanhu vari kufamba vanhu vemhuri yeZimbabwe vari kuda kuti zvinhu zvishanduke mukati menyika yeZimbabwe. Ndochekutanga chataita yezve pamusoro pezvo tameka shuwa kuti tichange tine makamera padanho roga roga kuitira kuti tichange tichitora mapikicha eavo vangabatwa nemiedzo yekudaita mhirizhonga tovagamuchidza mutongo wavo wakafanira. Nokuti isusu chidanho chatiri kutora hachinei nemhirizhonga, chidanho chine runyararo mukati.
VeZANU PF vakawanda vari kuti izvo kuratidzira kwamuri kuita uku muri kuda kuti izvo mubvise vaMnangagwa pachigaro nenzira dzisiri pamutemo ndizvo here zvamakaronga tiita sebato
dambudziko ravanhu anenge achitaura kudaro ndirekuti vane dambudziko kusanzwisisa panguva dzavanenge vachierenga bumbiro remutemo tiripo isu pakuvapa dzidziso kuti vagone kunzwisisa kuti ramangwana vasazoite zvakare mistiki yekureva nhema saidzodzo zvinokatyamadza uye zvinohlisa kuti kuna vamwana vasati vanzwisisa kuti bumbiro remutemo yezimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achitaridzira section 59 inotendera muzimbabweni wose kuti kana achinge asvika panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu hachindifadzi imvumo yake ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupetishoni
sachigaro vechidiki muMDC inotungamirwa navanelson chamisa vateererai obase tole vachitaura vari parunare muharare narecho to westudio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika chikwata chemapurisa mumalaysia changa chitsvaga musikana wekufrance ave chizvarwa chekuireland chawana mutumbi wemusikana uyu mushure mesvondo rimwe chete atsakatika mapurisa emunegeri sembliland anoti awana mutumbi wanora n corin uri panzvimbo iri makiromita maviri kubva mudusan nzvimbo inoshanyirwa Uganda iri kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuomesera vanoisa zvinhu nemashoko paindaneti zvikuru zvine ruvengo kana kunyadzisa izvo vanorwira kodzero dzevanhu vanoti idanho riri kutorwa nehurumende rekuda kunyaradza vane maonero akasiyana neayo pave kuda kupera gore kubva zvatora mhiko mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa musi wa26 nyamavhuvhu uye gurukota rezvemari vamutuli ncube musi wa10 gunyana vaviri ava vakavimbisa kuti vaizogadzirisa upfumi hwenyika chinova chikonzero chikuru chainzi navamunangagwa vachitsigirwa nemauto ndicho chikonzero chakapa kuti vapidigure hurumende yavarobert mugabe asi kubva zvabviswa vamugabe pachigaro pane zvachinja here munyaya dzezveupfumi blessing zulu westudio 7 anotipa nyaya inotevera
pavakatora mhiko vamunangagwa vakavimbisa kuti vainge vaine urongwa hwekuvandudza upfumi nekuwanisa vanhu mabasa uye kumutsiridza kudyidzana nedzimwe nyika uyewo kurwisa uori mukuita izvi vamunangagwa vakadoma muzvinafundo mutuli ncube kuti vave gurukota rezvemari ko vaviri ava vabudirira here kugadzirisa upfumi hwenyika nyanzvi munyaya dzezveupfumi vakalisto jokonya vanoti hongu vari mugwara
vanhu vachingomuka kuti tichangomuka makuseni zvanaka handizvo hazvigoni kungomuka pasina kushandwa kuti zvinake saka zvakarongwa nehurumende yavamunangagwa naminista wavo wefinance ndo zvinhu zviri kutoita kuti tiikonomi ichichinja ive ikonomi yatinogona kumaneja isu varidzi vayo zvinorwadza asi kurwadza ikoko kototi kuitwe toda kuti taenda mberi tagadzira nyika inobudirira inogona kuzvisapota ichagadzira maindastri akawanda ichati vanhu varime ichagona kushandisa mvura inenge yanaya chikuruvo chavazvinza chekuti dzavaise mari yemuno muzimbabwe vanhu havanyatsi kuzvizira havo asi kuisa mari yemuno muzimbabwe kureta kuti uchikondorora upfumi hwemuzimbabwe
asi vaimbova gurukota rinoona nezvemari uye vari mumwe wevateedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai biti vanoti vancube navamunangagwa vari kukundikana
but it is fair to say that things have worsened terribly under mutuli ncube iko zvino mukatarisa kudhura kuri kuita zvinhu chingwa chaakuita $10 inflation yaakuma 600% mapetro inokwira mazuva ose magetsi akakwidzwa then ozoita basa rekungotaxa vanhu zvisina musoro zvima2% transaction tax zvimajuty so munhu asina mari muhomwe izvo zvinhu zvazviri kushayika magetsi hakuna magetsi ari kuita 18 hours achishayika petrol hakuna mvura mumakanzurumu hamuna so its a disastrous zimbabwe handifunga kuti tatambosafa sekusafa kwatiri kuita ndikusafa kwataitiswa namuturi ncube
Kunyangwe hazo vanwe vakati vari kuda kuti inflation mukupera kwegore inge yasvika pazvikamu zviri pasi pegumi kubva muzana. Inflation yatowedzera kusvika pazana nemakumi manomwe nemashanu kubva muzana, sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zuva nezuva. Kunyangwe hazvo vanwe vainge vavimbisa zvakare kuti ichadzika muna chikunguru. Izvi zvakapa kuti vanwe vatore danho rekumbomisa zimstance kuburisa inflation yacho zvachose. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vanoti kushaikwa kwemagetsi nemari zvakonzera kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevemabhizimisi zviderere zvikuru.
Capacity utilization yadzika zvikuru zvekutoti pamwe tichaona tadzika below the the 50% yanga ichimbotarisiwa kunge tiri kuoperata. Maindications aanenge ari kutadzira kuti pamwe tichadzika down to as low as ma30% chaiko.
Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai, munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vanoti vashandi havasi kuwedzerwa mari vachipa semuenzaniso vashandi vehurumende.
Tingatarisa tinoita poverty datum line iyo zvino, tinoona kuti $400 iri kusara iri pasi pasi chaizvo. Haisi kukwana mari iri kutarisira kuti munhu ane mhuri inosvika 6 anokwanisa kurarama kwemwedzi mumwe chete.
Vakuru vanotiwo mudzimu wakupa chironda wati nunzidzi kudye. Mwaka wapera mvura yakarambirawo mudenga zvapa kuti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu kumaruwa chete vatarisane nenzara inotyisa. Izvi zvinoreva kuti hurumende yave kufanira kuita chipatapata kutsvaga imwe mari kuti iwanise vanhu ava zvekudya. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reNorth America dzinoti dziri kuronga kuratidzira kumuzinda weZimbabwe muWashington DC nemusi wechishanu svondo rino, dzichitsigira dzimwe nhengo dzebato iri dzicharatidzira muHarare pazuva rimwe chetero. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko muMDC muNorth America vaTimothy Muringai vanoti vari kukoka munhu wese ari muAmerica neCanada anokwanisa kubatana navo zvisinei nekuti ndevebato ripi, vachiti vatora danho iri nekuona kuparara kuri kuramba kuchiita nyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tiri kukoka hama neshamari dzese dzekuZimbabwe, nyangwe iri programu yeMDC, asi tiri kuona kuti munhu wese munyika yeZimbabwe ari kutambura. Hakuna fuel, hakuna chikafu, chingwa nezvakadaro daro. Nemararamiro upenyu unenge waoma. Saka tati in solidarity nevanhu vari kumba vari kusangana kuAfrica Unity Square nesuwo tinenge tiripo paWashington DC paembassy.
Kuratidzira kwenyu kana kupinda mukuratidzira kwenyu imi kuno kunobatsira zvakadii kuratidzira kunenge uchiitwa nemusi wechishanu neMDC kuZimbabwe?
Zvakakosha nokuti tinoda kuratidza vanhu vari kumba kuti nesuwo tiri kushungurudzwa nekutambura kuri kuita vanhu, nokuti kuramba tichingotaura nenyaya yekuti Zimbabwe ngaisununguke, Zimbabwe ngaiite utongi hunova huri accountable, ndo zvatiri kuda kuti sezvo tiri kuona kuti mainvestigations ari kungoitwa iyo nezano PF vari kuona kuti kune huori huri out of control. Saka nesuwo kana tichiratidzira kuno kuAmerica tiri kusapotawo hama dzedu dziri kumba.
Imi muri kuratidzira muri bato reMDC, sei muri kuzofunga kukoka vamwe vasinei nebato renyu?
Isusu tiri MDC tinoratidzira zvepolitics, asi hapana munhu anoratidzira zvemaomero ezvinhu muzvipatara kana mumabhanga kana mari dzichishayikwa. Iyi nyaya inoafekta munhu wese. Saka isusu seorganization yeMDC taona zvakakurudzira kuti tidaidze hama dzedu dzose kuti hama neshamari, nyango usingasapoti hako MDC, uya tiite kuratidzira tiri paWashington DC embassy kuti hatisi kufara nematongerwo ari kuitwa nyika kumba nesituation yacho iri on the ground.
Kuratidzira kwenyu kumotarisira kuti kunenge kuchitanga nguva iuye kuchitora nguva yakadii?
Hurongwa huripo huri kutanga na 10 kusvika na 4 PM pa embassy yepa Washington DC.
Wanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC mudunhu North America vaTimothy Muringai vari parunare muOhio muno maAmerican Studio 7. Asi sachigaro vezano PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vanoti havaoni zvazvinobatsira zvokuti MDC iratidzire kumuzinda wenyika muWashington DC asiyo ichiramba kupinda munhaurirano dziri kukokerwa navaEmerson Mnangagwa dziri kupindwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika.
Isi tinoona sezvinhu zvisina maturo nekuti hatizive kuti chavari kuratidzira chii. Isu semusangano wezanu PF nehurumende tiri kuteedza munhu wese mwana wese weZimbabwe kusanganisira vachamisa nebato ravo kuti uyai tigare pasi tikurukure pamwe chete sezvatiri kuita nemamwe mapato anopikisa nemakereke nevemabhizinesi kuti tivake nyika. Saka hatizive kuti kurakidzira kwavari kurakidzira uku vari kurakidzira nezvei vachida kuachivha chii. Uye kuuya kumuzinda weZimbabwe kuno kuAmerica vachinoratidzira zvakare hazvina zvatinobura, hapana chazvinoburitsa uye hatinzwisise kuti zviri kuitirwei. Zimbabwe inyika yedu tese, tiri kuti ngatibatatei maoko tiise pfungwa pamwe chete tivake nyika yedu murunyararo tichiremekedzana isu vanotonga tichiremekedzawo avo vanopikisa. Umwe neumwe ane nzvimbo yake mukuvaka Zimbabwe. Asi ngatibatanei tishande pamwe chete kwete zvekuswera vachienda mumastreet vachizopedzisira vapisa zvinhu zvevanhu, kurova vanhu nekukonzera mbonga mupopoto kutadzisa kuti vanhu vaende kumabasa nyika iende mberi.
Asi vaGuni hadzisi kodzero dzavo here dzekuti vange vachiratidzira?
Aiwa, munhu wese ane kodzero idzodzo, asi kodzero idzi hadzingoshandiswe dzichipitirira kodzero dzevamwe. Chatisingade ndechekuti vati ivo vane kodzero dzekuratidzira vorambidza vamwe vanhu vanoti kodzerowo dzavo dzekuda kuenda kumabasa kana kuita zvimwe zvavanoita muupenyu hwavo.
Tiri kunzwa vamwe venyu vezanu PF vari kuti vachaona kuti kuratidzira ikoko hakubudirire. Imi munozviitambirawo sei?
Tiri kurambwa nezanu. Vanhu vanoita zvinhu zvinoraudzira pamutemo, zanu haisi kuti vanhu havana kodzero yekuratidzira. Aiwa, tiri kuti vanhu vane kodzero yekuratidzira, asi vakada kuita zviri kunze kwemutemo isu sebato riri kutonga hatisi kuzoregedza vanhu ava vachikanganisa vanhu vari kuda kuvaka Zimbabwe kuti ibudirire, kana kuti vachipfunza midziyo, kungava kupisa dzimotikari zvatakamboona zvichiitika, kurova midhuri yakazvimirira nekukanganisa vanhu vari kuita mabasa avo. Nesuwo tichange takavhura maziso nenzeve dzedu.
Vanga vari sachigaro vezanu PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Kwazwai, 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 muri eZimbabwe, ini ndini Maikove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kutaura pamusoro pekuratidzira kwakarongwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, uko kuchaitwa nemusi wechishanu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Muri eZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Nase. Zimbabwe inocherechedza zuva remauto mutungamiri wenyika vaEmerson vachikumbirisa veruzhinji kuti vamunyika. Vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi nekuratidzira nemusi wechishanu vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Zvinhu zvoramba zvichinetsa munyaya dzezveupfumi, kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kugadzirisa zvakanga zvaipa muhurumende yavaRobert Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechana njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 18 kuNcwabakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
My government is aware that our defense forces, our defense force is equally affected by the economic difficulties faced by the general citizenry.
Uhulumende wami uyazi ukuthi abekubutho babhekane lenduku kwezomnotho njengaye wonke umuntu elizweni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa unxume umsebenzi webutho ekhuluma embuthanweni wokunanza ilanga le Defense Forces Day.
Isisekelo selizwe section 59 uyavumela abantwana baseZimbabwe ukuthi batshengisele ukuthi into azimanga kuhle. Ngoba esikhathini eziningi nxa abantu bekhuluma ukuthi sebesidla imbuya ngoluthi, uhulumende kandisanga ukulalela.
Ibandla le-MDC lithi uhlelo lwalo lokutshengisela luzaqhubeka njengokuhlelwa kwalo ngolwesihlanu lanxa abezanu-PF besithi igalumelanga luvunyelwe. Izizalwane zakwamanye amazwe ezibotshwe ngeviki edluleyo kwele South Africa zimiswe phambi komthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla unxume umsebenzi webutho leZimbabwe esithi lilondoloza ukuthula ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima kwezenotho. Uphinde wacela uZulu ukuthi angaphatheki kudlakela lokuphazamisa ukuthula elizweni. Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi abe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa beqoqa ukutshengisela ngolwesihlanu. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obekhatshwe ngumkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa wamukelwe ngenhlonipho enkulu lapho engena enkundleni yeNational Sports Stadium emkhosini wokunanza usuku lwababukutho olwe-Defence Forces lonyaka olwenanzwa phansi kwendikimba ethi the ZDF Guaranteeing Peace and Security for Development. Esethula umbiko wakhe uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza inhlalakahle yababukutho ngoba bengabantu abazinikeleyo uqhuba umsebenzi.
My government is aware that our defense force is equally affected by the economic difficulties faced by the general citizenry.
Uhulumende wami uyazi ukuthi abekubutho babhekane lenduku kwezomnotho njengaye wonke umuntu elizweni. Imizamo yokulungisisa lokho isikubanga esiphezulu ukubuyisela njalo indlela yokuholisa abakubutho. Sizotshutshisa njalo ukwakhiwa kwezindlu zokuthi abakubutho bahlalekizwe.
Okhokhela iqula labameli bakwamanye amazwe eZimbabwe engummeli wele Democratic Republic of Congo uambasada Mwana Wampanga Mwananga ugcizelele ngokuqakatheka kokulondoloza ukuthula elizweni.
You may think that things are tough, but you should stay the course.
Lingacabanga ukuthi into zinzima kodwa kumele liqhubeke limanyene libe lombono omunye.
Njengehlala yenza ibingekho inkokheli ye-MDC lamanye amabandla aphikisayo kulomkhosi okuchazwe ngumsekeli kamphathintambo wababukutho umnumzana Victor Matemadanda ukuba yikwehluleka kunanza imisebenzi yalaba bantu abanye babo bengabalwa impi yenkululeko.
Bona bale freedom ekukoma amapati lokunye konke ngendaba yokuthi ilizwe lakhululwa and kukibo ukuthi babone labo babe le contribution kulanga elinjenga ilanga lanamu kodwa nxa bengafuni kuyabe ungumbono wabo.
Umlandagwa utshele abekade besemkhosini wanamhla ukuba owalo nyaka wahlukile ngoba ulezehlakalo ezimbili ebeziqakathekile ezivalisa ukunikezwa kwemihlobo yamafulegi alembala etshiyeneyo kungatsha ezintathu zabohlangothi lwababubutho abalwa ngendizamtshina olwe-Air Force kanye lokunikezwa kwezicoco kwamalunga ababubutho alitshumi abaphathisa emsebenzini wokuhlenga lokusiza abehlelwa ingozi yezulu lesikhukhula esalethwa ngucyclone Idai ethi manemane ekuqaliseni komnyaka. Kuvezwe njalo imihlobo eyehlukeneyo yendizamtshina ezisetshenziswa ngabeviyo lebutho lasemoyeni ele-Air Force. Lomkhosi ugqitshwe ngomdlalo wenguqu phakathi kwamalunga kubutho leZimbabwe lawakubutho laseLesotho abethekelele eZimbabwe. UZulu ubelibaziswa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa abakubutho abekade besehla kundizamtshina ngamaparachute bengena enkundleni abekade befola ngendlela encomekayo abazomculo okubalisa u-Alec Macheso leqembu lakhe le-orchestra Mbelikwazo labanye. Ngimbele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ilanga le-Defence Forces Day leli linanzwe emadolobheni atshiyeneyo agoqela elakoBulawayo lapho umphathintambo obona ngokwenzakala kuleli dolobho. Unkosikazi Judith Ncube abale khona umbiko kamongameli Mnangagwa. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium koBulawayo uZulu ehlonipha imisebenzi yabezomvikela. Esethula umbiko wokunanza leli langa, umphathintambo wakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube ubonye ukuthula okukhona elizweni kanye lemisebenzi eyenziwa ngabebutho eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Alilanga eliqakathekileyo kwenza abantu baqedisise ukuthi vele imisebenzi yebutho yiyiphi layiphi, ngoba izikhathi eziningi abantu sikazithathe sithi thina umsebenzi webutho ngokuthi nje bephongudifendi ilizwe beme khonapho, kanti kukhona okuningi abakwenzayo nge-community development.
Ilunga ledale le-Central Committee yeZANU-PF unkosikazi Moli Mpofu uthe abantu kumele bahloniphe abebutho njalo bengaqanjelwa amanga kumbe ukusetshenziswa kumikhuba yenkohlakalo.
Ilanga eliqakathekileyo elibenza bake batshone bekhonisa besihlangane labantu ababavikelayo.
Owaphatheka ekubumbeni ibutho lakuqala eZimbabwe u-Retired Colonel Chingadube uthi leli langa liqakathekile ngoba kunazwa ibutho elasungulwa ngo-1980 ngesikhathi sokuthola uzibuse.
Ilanga elikhulu emasotsheni wonke i-Defence Forces zeZimbabwe elihlanganisa amasotsha wonke batshenise ubungcitshi babo bekhumbula njalo ukufonywa kweZimbabwe Defence Forces ngo-1980 ukuphela kwempi iZimbabwe Defence Forces eyahlanganisa amabutho amathathu izandla leZipra leRhodesian Forces.
Abanye abaze emkhosini lo baphe inhlonipho enkulu kubutho leZimbabwe bethi liphethe kahle umsebenzi. Omunye wabo ngumnumzana Absalom Sikhosana isakhamuzi sakoBulawayo.
Kulapha esihlonipha khona ukuba khona kwamajaha lezintombi ezisinika ukuthula elizweni, ezenza silale ubuthongo bethu ngoba sazi ukuthi sivikelekile lanxa kukhona khathesi abanye abafuna ukusidalela ukungahlaliseke elizweni lakithi siyethemba ukuthi ngobukhona babo bazasiphathisa ilizwe lethu liqhubeke lilokuthula sihlanganisa amakhanda sisebenzele ukuthuthukisa ilizwe lakithi njengemuli yeZimbabwe.
Owake waba yisiphathamandla sebutho uRetired Colonel Thomas Ngwenya owangena kubutho evela empini yenkululeko laye ubuke okwenziwa ngabebutho.
Thina njengabantu bokuqala bokulwela inkululeko yokuqala ama-officers ezeTNA siyalemukela ilanga leli.
Osakhulayo ofunda eNjube High School uSithabile Nkomo uthi baze ukuzobonisa abebutho ukuthi baqakatheke kangakanani ezweni.
Ilanga leli ngelokuzoona amasosha ethu kahle kahle sizolicelebrate labo, sizobatshengisa ukuba baqakatheke kangakanani elizweni lethu leZimbabwe. Ngabantu abayenza kube le order elizweni. Amabutho asobantu kumele siwayesabe kahle kahle ngoba ngabantu abafana lathi, kumele sisebenzisane labo.
Imuli zabakubutho yizo ezize ngobunengi enkundleni eye White City Stadium ukuzathakazelela ilanga eleZimbabwe Defence Forces Day labasakhulayo abanengi. Umabhalane wekansil yakobulawayo umnumzana Christopher Dube laye ubekhona eWhite City Stadium njalo uhulumende ubonye kakhulu ikansil yedolobho lakobulawayo ngokulondoloza indawo ebekwa amaqhawe esabelo eyebulawayo Nkulumane Heroes Acre ihlanzekile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Mnangagwa uphinde wancoma ibutho leZimbabwe ngokuphathisa ukulondoloza ukuthula emazweni abalisa ele-Ethiopia, Lesotho, Somalia, South Sudan kanye lakumanyano we-United Nations. Uthe ibutho liyaphathisa njalo kunhlelo zokwakha eChimanimani leChipinge kulandela izulu lesikhukhula uCyclone Idai elabhidliza izakhiwo kulezindawo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Max Mkandla ingcwethi kwezombusazwe njalo owayekubutho leZimbabwe kanye lakuviyo leZipra.
Lokho kwe-cyclone lokho anti kukhulunywa ngomhlubulo kumbe ngeprovinsi yawelwa ingozi njalo kwathatha isikhathi eside kolikana ngenxa yesimo sasikhona ukuthi beze beyifinyelele khona laphana. Kwaphela-ke izulu leli bangena-ke baba noncedo lapho abakwanisa khona. Kodwa-ke okuhlukuluza abantu ngama-cries lawa alokhu ekhwela esiya phezulu i-petrol ukukhwela kwayo abantu behlule kufinyelela endaweni lapho ezombuthano khona ukuthi bekhona kulelo langa abasaliqakethekisi lalelo langa ngenhlupho ezikhona. Ivaseline yokugcoba sifuna ukuthi egeze egcobe amafutha ehambe ebukeka lapha besiya khona sokuyi-$25 khona lokhuyana kwenza ukuthi umuntu ezihlalele ngekhaya isepe ukuthi khona ithole ukuthi egeze isibiza kuma-$18 yokuhlikihlela yona liyana le impuphu yona hayi ngaphezulu isibili ikhuphukile so abantu bathele gabhalala ngalokho.
Ngezinye indlela ngabe kulungiswa umnotho welizwe kuqala kumbe kungayenziwa imicimbi enjengale?
Umnotho welizwe kawulungise ukwenzela ukuthi abantu nxa kuthiwa khona kule micimbi enjengayonaleyo behambe ngobuningi babo ngobana phela benalokho ukuthi nxa sebesuka khona ngale besiye ezindlini bana lapha abazafika beqaleli khona le muli zabo.
Siyabona njalo le bandla le-MDC liqoqa ukutshengisela esikhathini esedluleyo kube lokudutshulwa kwabantu ngabacatshangela ukuthi libutho kambe ukuthi kathesi kungenzakalani?
Njengoba umonhlanti wayekhona lapha amboni isehlakalo lesana singenzakala kuphela nje isisu kasiphakelwa kuningi ama-infiltrators angangena laphana bedubula wona amapholisa bedubula amasosha kuzathiwani khona lapha nxa sokuyi-return fire kuyenzakala khona lekhani ukuthi kube labantu abangazelanga ngaphandle kwelizwe kumbe izigangi nje njengoba kakube lama-armed robbers ababethwele izikhali leba chini kwa pale betuula amasocha uzutuwa kuna amasocha mavidi afidi anti uzama le return fire chani zabambani za kwanke le abantu abangela kana abaze paka tuko mchichi mbona loo iste ya wei ngono mucha asali langekai loko kukubutana loko sasuma shegele kakulu na bantu abate baza bazi nko keli za kutasa haimine kukutazi lukiana iti emode iza ubale antazani asiti temolebe ikangelebe ikugele lege lukupa pentula kuzati wani eutine sabu yela wante zinshi dangabu yela wante zinshi kuyino kia kukuzabu ya kutasa
Longo mnumzana Maxim Kandla ingwethi kwezombusazwe njalo wayekubutho lesizwe kanye lakuviyo lezipra ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Ivandla leMDC lithi uhlelo lwalo lokutshengisela esitaladeni zeHarare luzaqhubeka njengokuhlelwa kwalo ngolwesihlanu lanxa abezanu PF besithi amapholisa akamelanga aluvumele. Amalunga ezanu PF agoqela umsekeli kamphathi Ntambo wezomvikela umnumzana Victor Matemadanda. Bathi iMDC kumele ivinje ngoba ijonge udlakela. Kodwa umgcini sihlalo weMDC unkosazana Thabita Khumalo uthi bazatshengisela ngokuthula njalo uthi bayaqhubeka ngohlelo lwabo.
Lokho kukhulunywa nguMathemadanda kuyadanisa ngoba isisekelo selizwe Section 59 uyavumela abantwana baseZimbabwe ukuthi batshengisele ukuthi into kazimanga kuhle. Ngoba esikhathini eziningi nxa abantu bekhuluma ukuthi sebesidla imbuya ngoluthi uhulumende kandisanga ukulalela. Kodwa uZulu angatshengisela kuba lobubelo ngoba uhulumende uyabe sebona ukuthi uZulu uyakhala njalo kumele alale nje njalo izifiso zabo zilungiswe. So uMathemadanda bazama ukwethusela uZulu waseZimbabwe ngokuthi bona bakhomba ngaphakathi. Iningi likaZulu alikhombi ngaphakathi so kuqakathekile ukuthi siyetshengisele.
Bathi injongo yenu emqoka lapha ikubangela ingxabangxoza lokudala udlakela elizweni. Yebo kunjalo.
Kasikazi njengebandla leMDC sike sidange udlakela uma sitshengisela. Ungakhangela izulu lapho kade sitshengisela khona umonakalo uvela kuzanu PF lapha abasebetshela amasotsha njengango-first of August lapho kuzokuthi amasotsha adubula abantu. Kasikazi sike sidilise izinto sitshengisela ngokuthula njalo thina esitshengiselayo lapha yikuthi asinamagetsi, asinamanzi, akulamithi ezibhedlela, imijova kayisagadeki, imali kayitholeki, alitholakali emabhenki. Okwakhathesi nje sesokuhlale nje abantwana baseZimbabwe ukufa ezitolo ungazongena ufuna ukuyathenga intengo yokudla isiqaniso okumangalisayo kodwa imiholo ilokhu iyimiholo ebesiyihola umnyaka ephelileyo.
Khona ukutshengisela lokho kuseHarare lakobulawayo kuphela kumbe la kwamanye amadolobho ungachasisela uZulu?
Amanye amadolobho azatshengisela siqeda ukutshengisela eHarare. Amaprovinsi wonke azatshengisela ukuthi batshengise uhulumende ukuthi hatshi bo sokwanele asanelise ukuthi siphefumule sesiphelele ezandleni njengesepa.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo weMDC. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule.
Abadala bathi ukubona kanye ukubona kabili besitsho ukuthi utshengisela lokho kwabakhona kwadlulayo wasifundisa ukuthi akusukutshengisela kuphela kule njongo eqathileyo elokuganga phakathi elokuganga njengokuthi abantu bagcina sebelahleka sebesenza into zokuganga sebetshaya izinto betronta bethatha izimpahla zabantu besenza yonke into kungasahambeki sebephambanisa lelungelo loluntu lwabanye abantu abazihambelayo sokuludaka nje kungasaqedakali ngokunjalo uhulumende ulomlungu umlando wokuvikela abantu. Yikho khona okwenza uhulumende athi kuza kwenzakala lokhwana kwaizolo, abantu besale bengasela zitolo, abantu besale bengasela lokhu, impahla zabo sezibhikeziwe, into zezitshontshiwe. Umumo nalwana uhulumende awukhangele ukuthi mhlawumbe kungaphindakala into efanayo. Okunye esimele sikukhangele ukuthi nxa kuthiwa i-demonstration, akumelanga kube i-demonstration yeparty ethile. Kumele kube i-demonstration yamaZimbabweans besenza ukuthi bethi bona bayakhonona ukuthi izinto kazimanga kuhle. Yes, siyakuzwisisa khonoko ngoba kusekelo sombuso welizwe kukhona abantu batshengisele balelungele ukutshengisela ngokuthula. Ukutshengisela ngokuthula kukhona esisekelweni sombuso, kusemthethweni lokuthi abantu bakwenze. Kodwa kusuka kumangalise nxa sokusuka into eqhutshwa yi-political party ethile.
Kodwa umuntu wonke uvunyelwe ukutshengisela babagawule, kungaba yi-MDC, kungaba yizanu njengoba sesike sabona lani njengebandla litshengisela esitaladeni.
Ngiyavuma kakhulu sibili kakhulu ukuthi umuntu wonke sembuyele esisekelweni sombuso mdungameli. Ngikhona sibhala isisekelo sombuso lesi sithi sona umuntu ulelungelo lokutshengisela noma ngubani, noma yi-political party ethile noma ngubani. Kodwa the same party naleyi yesiqoqa i-demonstration naleyi yayisenza imihlangano labantu bethi yabatshengisa ukuthi hambani yehlasela endaweni enjani, hambani yekwenza lokho. Umonakalo wonke owenziwa wawusenziwa yi-same political party naleyi esikhuluma ngayo.
Kodwa iMDC iyakulandula ukuthi iyo eyabangela udlakela okhuluma ngalo babugawule, njalo ithi iza ngokuthula ngolwesihlanu ekutshengiseleni kwayo.
Kona kwaba kutshoya kusiqiniso ngoba akula muntu mtungamele ovumayo ukuthi ulecala. Khangeke labo mfumile wona banoma sebethi emakoti abavumi ukuthi batshontsha lanxa yokusakaza usegcekeni.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF sixoxela ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, faka komuhle. Mina nginquma igobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe 3 connections ngo 8 ntambama. Namhlanje khangela ukutshengisela okuqoqwa ngebandla eliphikisayo ele MDC ngolwesihlanu. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani imilayezelo kunombolo esithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Ngithoka komuhle, Zimbabwe muhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. IMelika ithi isazake ime ukwengeza ngesilinganiso sokulitshumi ekhulwini i-10% imithelo yokungena kwempahla evela kwele China esifunwa ngumongameli Donald Trump. Imithelo yempahla egoqela ama-computers, omakhalekhukhwini, ama-video games, ama-toy adlaliswa ngabantwana, isicathulo kanye lezembatho iza kwengezelelwa ngompalakazi. UZulu weZimbabwe uthi ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto sokwenze impilo yakhe yaba lukhuni ngamandla. Kubika uChris Gande weStudio 7.
Ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota ngomvulo sokuhle kwabangela ukukhwezwa kwentengo yempahla ezinye ezitolo. Uhulumende uthi intengo yamafutha ezimota iphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lekwamanye amazwe. Kodwa ukucubungula okwenziwe iStudio 7 kuveze ukuba lokhu akusilo qiniso, ngoba amanye amazwe amafutha la enza 60 cents yemelika ngalitha linye. Isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisiwa nxa siqhathaniswa ledola lemelika, okusenza impilo iqhubeke isiba nzima ngamandla. Sixoxe lomela isigaba seSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapha vele sokusegcekeni ukuthi khona into zonke sezizimbi emuntwini nje onjengami. Kuba kuhle kulabo bakuhulumende ngoba yibo abathola i-foreign currency bathenga lula. Thina kusathengeki Kathesi nezama ukuthi kona njenge holiday sizihlalele endlini ngoba thina sila independence asila heroes iheroes leyo asiyazi ngekabani so sizama ukuthi kona sithenge izinto ukuthi kona abantu nje baphongujabula bezihlalele endlini kodwa sihlulekile ukuthenga nxa ule 1000 RTGS kawuna lutho nge 1000 kawugcwalisa paper bag yayo ikukhotha ngoba umuntu omuningi lapha eZimbabwe amatichela bakhona $500 yiyo imali ekhona abantu abaningi abanye bakuma $300 per month izinto ziyakhwela but umkhono kawukhweli so into zonke sezima imanzonzo akula muntu ngazobe ngowezana uPF MDC stenga wani shop akuthengeki akula lento ehambayo ngazofonele wezana uPF umtshela ukuthi kona into ziright yini yakutshela ukuthi kona kaziright sezikhwelile into zonke beyond the reach of anyone lapha eZimbabwe.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Max Mkandla uthi ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota sokubangele ukuthi ubunzima obuvele bukhona bungezelelwe.
Bakithi kulusizi sihlobo sami isizwe sithwele kanzima gadalala. Kukhweza abezitolo kuphinde kukhweze lohulumende wethu umthuli ncube yakhweza izinto kufiweli lapha ozesa ukhwela njalo nje so kubuhlungu kakhulu ebantwini abantu bezibuhlungu obunye ongakazi ububone akuhlambanga nesihlobo sami akulula sibili intengo zikhwela njalo yizilo kuphela edorobheni ku-transport kungono ngobana uzikho uthi yena 50 cents amabizo akhona siyawahluleka so yiyo intengo yangikhona ukugada ukuthi yefika lapho ufika khona unquma khona lapha emadrosi kuba nzima abantu kabasayile emakhaya ngentengo lezi ezikhwela kangaka.
Sibuze uMkandla ukuthi ngendlela intengo yamafutha ezimota ekhwezwa ngayo kusiyaphela umnyaka kuza kuba sokunjani?
Ukuyaphela umnyaka bantu benkosi mhlobo sami isizwe seZimbabwe sabe sithwele gadalala nxa lokhu kungasakhangeliswanga kwahliswa kwakhulunyiswana ukuthi intengo lezi zehlele phansi ngoba ekupheleni komnyaka njengoba izulu lingananga inhlanyelo ezigciniwele ziyana kazikho lokho sokukhomba ukuthi khona ukuyaphela kwawo umnyaka siyabe sokufanele ukuthi khona umuntu usudinga futhi le nhlanyelo uyidinga uyithenge ukuthi abuyithenga kuba nemalini i-5K into kuphela kulobunzima sibe obuphezulu okudinga ukuthi khona kukhangelisiswe nguyena uhulumeni yena umthuli ncike lo okhweza izinto kangaka ngazumbule enye iplani azayenza kodwa kwakhathesi bakithi abantu bathwele nzima.
Emaphandleni lakho umumo mubi kulandela ukungani kahle kwezulu lokusilela kwenhlanyelo. Sixoxe lesakhamuzi sedaluka eLupane umnumzana Kipa Ngwenya ukuze sizwe umumo wemakhaya.
Kona kahle kahle vele kuzima kodwa hheyi singeze sithi kuzima siyakwemukela kunjalo lathi sesikujwayele at first siqala sini kwakuzima kodwa kwakathesi hhayi sibona ngani lathi siyakulandela sibili ukudula kuyadula sili kodwa kwezinto zikhona sile masho esitolo sithi means ukuthi uthi hei $300 iyasebenza kodwa kayisebenzi kodwa hheyi siphuma lento ezimbili ezintathu but ayisikho vele kade sikukhangelele nge-$100 yabo so izinto zikhuphukile sibili kakhulu silokuthi uthi umuntu ongakwanisi ukureyiza yena le imali kakadli through le bhakede nowadays ibhakede $30 nbe $35 so hei awu into kwangikhona kusithwalisa ezima la hayi emasimini akulalutho hayi sire umuntu othi wathola sibili the few but the rest of them akulalutho.
Ekuqaleni komnyaka ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kwabangela ukuthengisela okwashiya izitolo zigqekeziwe kwafa abantu abambalwa.
Yoyo bakamthokazi asisene lisanga ukulethulela udaba lwabokuza abamiswe emthethweni laba kwele South Africa ngoba isikhathi sesidliwe ngumangoye. Kodwa singake hlukani nansi ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uncome ibutho namuhla ekunanzeni ilanga le Defence Forces Day. Ibandla leMDC lithi uhlelo lwalo lokutshengisela esitaladeni seHarare luzaqhubeka njengokuhlelwa kwalo ngolwesihlanu lanxa abezanu-PF besithi ikalumelanga luvunyelwe. Kwanele olivalelisayo ngenjabulo ngontungameli Nkomo Matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.